Inini ni marvelous mhlanganya huye ndishithi hey no misoroye na uzeludza nasi china nyamavuvu 30/2018 vanhu vakawanda vanofa mutsaona yemumugwagwa kukadoma mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodoma vaConstantino Chiwenga na vaKembo Mohadi sevatevedzeri vavo muhurumende nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzoshora kugadzwa kwekomisheni yakaumbwa navamunangagwa kuti iferefete mirizhonga yakaitika musi wanyamavhuvhu 1/2018 iyo yakasiya vanhu vakawanda vafa mushure mokupfurwa nemasoja nyanzvi idzi dzichiti vamunangagwa havana kutevedzera mutemo nyanzvi munyaya dzehupfumi dzozeya rwendo rwavamunangagwa kuchina panguva iyo dzimwe nyika dzepasi rose zvikuru dzekumavirira dziri kugunun'una neurongwa hwenyika iyi hwebelt and road initiative vashandi vemumabhanga voratidzira vachiti mari dzavari kupiwa ishoma uye mashandiro avari kuita avanoti haana kunaka muchirongwa chewomen's round table palive talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika uye zviri kutarisirwa nemadzimai muhurumende yavamunangagwa kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp panhamba dzinoti 001-202-465-0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930-7270 ne 9885 shortwave musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.